This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro, chivabvu 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mari yoramba ichinetsa kuwana mabhanga ose munyika.
Varayiridzi vanotadza kuwana bonasi yavanga vakavimbiswa mukupera kwakubvumbi.
Vanorwara nechirwere cheshuga vanoti zvinhu zviri kuvaomera sezvo vasina mari dzekutenga mishonga inodiwa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye iri chipangamazano kuhurumende, Dr. Gift Mugano, vanoti hurumende inofanira kuvandudza mitemo yezveupfumi kana ichida kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemari. Mabhanga akawanda adzikisa zvakanyanya mari dziri kutorwa nevanhu uye vanhu vari kupedza nguva yakareba vakamira mutsetse vachida kutora mari dzavo. Governor webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vanoti zviri pachena kuti vakawanda vari kuda kushandisa mari dzekuAmerica zvopa kuti mari iyi ibve yanyanyisa kushomeka zvichienzaniswa nemari dzakaita semarands nemapula. Dr. Mugano vanoti dambudziko iri richatowedzera kana hurumende isina kuvandudza gwara rezveupfumi nenzira dzekuwana mari.
Dambudziko rekuitika Blessing nderekuti munyika muno muti kushandisa mari kunze kwenyika, kushandisa mari yekuAmerica kunyanya. Saka kana tichishandisa mari yekuAmerica, hatichina mukana senyika kuti tiende mari zvitaita panguva yezimudhola. Taane mikana inokwana mina, which is 4, itinokwanisa kushandisa kuti tiunze mari munyika muno. Ekutanga dai kutengesa zvinhu kunze kwenyika. Tikatengesa zvigadzirwa kunze kwenyika tichiri tinopuwa mari. Saka pakutengesa zvinhu kunze kwenyika apa hatisi kutengesa zvakawanda. Nyika yedu haisi kukwanisa kutengesa zvinhu zvakachipa. Zvinhu zviri kudhura, hausi kukwanisa kutambirika pakunze kwenyika sezvigadzirwa kune dzimwe nyika. Imwe sosi munzira tokwanisa mari kunze kwenyika kuti inge iri munyika munomu. Ndeyekuona vanhu vanouya kuinvesta munyika muno, vatinoti vashanyi vanouya kuinvesta mari munyika muno, mainvestors. Pamwedzi yapfuura apa pakaita mutauro mukuru naminista anoona nezveindigenization echitada kuvhara makambani. Vakaunza dambudziko rekuti vanobata mari dzekunze kwenyika hatingati mainvestors. Vakapinda patingati pachirungu panicking, kutya kuti mari ingavharwa muZimbabwe vatiza nemari. Saka mukutiza nemari umu zvaibudisa kuti mari munyika munomu iyoyo ifanira kupinda munyika munomu. Dambudziko takasangana naro, asi tinovimba kuti kuenda mberi kwatiri kuita zvekuti mutungamiriri wenyika vakanyora hwaro kuti hakuna makambani anovharwa. Vakanyora kuti makambani anofanira kuindiginaiza ndeapi, nenzira dzaangaita nazo ndinoona zviri dzakajeka. Saka tinofunga tinovimba kuti kumberi kwatiri kuenda tinokwanisa kuona mari ichidzoka munyika. Imwe nzira yechitatu ndeyekuona mari dzinobva kuhama dzedu dziri kunze kwenyika dzidzurira mari muZimbabwe. Iyoyo tiri kuona mari yakaringana iri nani, asi haikwani, haina kwatisvitsa. Yechina yati kwasana kuona chemari kunze kwenyika kuti ipinde munyika muno, kukwereta kune dzimwe nyika nemabhanga epasi rese anonzi World Bank. Hatikwanisi kukwereta mari nezvikwereti zvakawanda zvinosvika kuma $10 billion.
Saka chii chingaitwe nehurumende nechimbi-chimbi, Dr. Mugano, kuti dambudziko iri rigadziriswe?
Tine basa guru kuti tiite senyika kunyanya kuhurumende kuti mari iyoyo muno pamberi apa chitofanira kuzoita kuisa kufarira miteni mutsva inokwezva varidzi vemari kuti vauye munyika muno.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari chipangamazano kuhurumende yeZimbabwe vachidzidzisawo paInvest of Zimbabwe, Dr. Gift Mugano, vari parunare muHarare. Thank you.
Hurumende inonzi yakakundikana zvakare kubhadhara varairidzi mari dzavo dzemabonus nemugovera wapfuura sekuvimbisa kwayakanga yaita. Izvi zvinonzi nerimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ zvichaita kuti varairidzi vatadze kudzokera kumabasa pachatanga kotori yepiri mangwana sezvo vari kuti hurumende iri kuvabata nekunze kweruoko. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti hurumende yacho haina kana kuita hanyina yekuvazivisa zvikonzero zvakaita kuti mari idzi dzisabhadharwa uye kuti vachadziwana riini. Varairidzi vaifanirwa kunge vakapiwa mabonasi avo muna zvita vegore rapera asi hurumende yakati yakanga isina mari. Tabata vaMajongwe kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Tinorwadza ndechekuti hurumende yedu inorespekta vamwe vanhu vese kukunda maticha. Mari muchwatsedi hatina kuiwana. Chepiri tinorwadza ndechekuti havana kana kumbokomuniketa nesu. Iye zvino tinotoshota ndechekuti hatina kana chatakambonzwa. Vakuita zvekuchekuleta maWhatsApp vachiti muchwa3. Asi isu takatotora chisungo chekuti mari yanga ifanira kuya muchwatsedi haina kuuya. Saka kubva mangwana panovhurwa zvikoro, tinokurudzira varairidzi vese kuti vambomira basa. Nepamusana pokuti hatingarambi tichiita zvokuti tisu tinoitwawo kupedzesera. Toitwawo pandiripo here mumusha medu. Nekuti iye zvinoi zviri pachena kuti hurumende inoda vapi, icho haitidi. Saka tirikukurudzira varairidzi vese vana veZimbabwe kuti ngatimbomirei zvese nezvepledge zvese izvi ngatimbomirei kuzviita.
Saka muri kureva here kuti munenge makupinda pakuramwa mabasa kubva mangwana?
Chokwadi ndechekuti hatidyiri uroyi mukunyara. Hurumende yedu inotya maveteran. Hurumende yedu inotya masoja. Hurumende yedu inotya vanhu vane puti. Isu tine matsoko nemabhuku havatitye. Asi taakusvika pastage yekuti ngativaratidzewo kuti aa ngavatirespekte sevana sevashandi veZimbabwe. Isusu tiri kuti kubva muchwa3 titawese wedha wePTZ kana asiri. Kana uri munhu ari with your soul, kana uchida respect, ngatisvike pastage yekuti we must also call the shots. Tiri kuti titawese ari kwaari. Kubva muchwa3, just go and do nothing. Nepamusana pekuti hurumende yatiratidza kuti haitidi, hatimo mumaplans ayo, nesuwo ngatovaratidze the same thing.
Imi musati matora danho rekuramwa mabasa, mune zvimwe here zvamuri kuita zvokuti munge muchinzwa kuhurumende kuti yakamira papi?
Mikana yacho yekuti hurumende itaure nesu havatipi. Iye zvinezvi tinoudzwa kuti huyai kurufaro, huyai muzoita celebrate workers day pamwe chete. Patinovanyorera tsamba dzekuti tikurukure, hapana dziriro dzatinopuwa.
Avanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare. Studio 7 yakundikana kubata divi rehurumende pamusoro penyaya iyi.
Madzimai nevasikana vakadzoka kubva kuKuwait nezuro vakaendeswa kudzimba dzavo mushure mekupiwa rubatsiro rwekutsigisa pfungwa dzavo. Vanoti vakaona zvisionekwe apo vainge vari kunyika yeKuwait iyi. Madzimai aya ari 32 vakasvika munyika nemugovera uye vakabatsirwa nehurumende kuti vavhenekwe navana chiremba sezvo vamwe vavo vainge vakashungurudzwa vamwe vakabhinywa kuKuwait kwavakatiza. Amai Priscilla Misairambwe Mushonga vaive kuKuwait vari muchikwata chenhengo dzedare reparamende dzaishanyira nyika iyi. Amai Misairambwe Mushonga vanoti vachakwidza nyaya yemadzimai aya kuparamende kuti vaone kuti zvii zvingaitwe mukugadzirisa dambudziko rekunyeperwa kwevanhu vachinzi kune mabasa kunyika dzakasiyana-siyana dzakaita seKuwait. Marvelous Mhlanganya uyu weStudio 7 aita hurukuro naamai Misairambwe Mushonga kuti tinzwe maonero avo.
Takati chidzoka takawana hurumende ine maminista zvakati kuti kuairport. Saka spika vakazongopira vana kugovernment vakapa kuna mai kumira veri labor and social welfare because ndo vanotarisa nyaya dzekuti vanhu vanenge vadzoka nenzira dzakadaro vanochengetedzwa sei. Saka vakazovatu akakava endesa kune nzvimbo yanga yakachengetedzwa nezuro ndaswera ndiriko ndakazoenda nemusasa project nekuti ndakaona kuti zvizhinji zvacho nekuti vana vachivatana vese zvingangoda organization yakaita semusasa yagara ichitaura nevanhu nenyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai nekuti tinoziva kuti vana vakashungurudzwa saka vakazopedza nguva vachitaura nemumwe nemumwe vamara ndosvika ndakatozo kuti zuva radoka dzaakumasezen ndokatakaona mwana wokupedzisa akuuya kuzvitorwa saka takamirira kusvika vana vese vaenda saka vakaenda kuzvitsake zvoti mangwana nekuti nhasi iholidhe mangwana vemusasa vakapiwa manhamba nekuti vana vateerera sei vachitanga kuvafonera vachivunza kuti vakafamba nesei nekuti tinoziva kuti tine matambudziko akasiyana siyana vamwe vakabva kudzimba anga achichengetwa namainini vanga vachifarawo kuti aenda zvandibva vamwe vanga vane varume varume vanenge vari kunetsekanawo kuti wambenge waendako wakanoitwe ikoko nekuti zvekutaurwa zvakawanda wanda mumapepa vamwe vane matambudziko ekuti kumachechi zvakangowanda wanda saka vanhu vakatisiyanei siyanei vamwe vangu vachienda kunzvimbo dziri kure kure vakafanana nekumuna sixfold saka toda kuti tizoona vakazowana mabhazi here vakakwanisa kuti vasvike nekuti vanga vachingonosiyiwa kumutaundi vachinotsvaka mabhazi kuti vazoenda kwavanga vachienda ikoko ka vakatarisana nachiremba kwakunanachiremba mbasvatarisa svika kuonawo kuti kana vane zvavari kunzwa kuti handisikunzwa mushe vakapihwawo counseling.
Pane zvamuchaita here kukwidza nyaya iyi kuparamende?
Hongu takatomirira chaizvo matindimu aya akazara chaizvo nekuti hasha dzacho dzimwe dzatiinadzo vamwe dzakatonyanyisa pane zvakawanda zvatinoona kuti zvingadai zvakaitwa nehurumende.
Nhengo yedare reparamende amai Priscilla Misairambwi Mushonga vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Nzou chidadiso chenyika dzemuAfrica asi kuvhimwa kwadzo zvisiri pamutemo kuri kudziisa parumana nzombe zvikuru munyika dzemuAfrica. Pakati pegore ra2010 na2012, nzou dzinodarika zana rezviuru dzakaurayiwa muAfrica. Asi vanochengetedza mhuka dzesango vanoti pane tarisiro yakanaka mune ramangwana renzou zvichitevera zvisungo zviri kubva kumusangano weGiants Club muKenya, uko vatungamiri veKenya, Uganda neGabon vakati vakazvipira mukuona kuti nzou dzemuAfrica dzachengetedzwa.
Mutungamiri weAfghanistan vaAshraf Ghani vari kutarisirwa kuisa runyoro rwavo pagwaro rekuti vasungwa vakawanikwa vaine mhosva dzeUganda nga vaurayiwe. VaGhani vakavimbisa kuti kuurayiwa kwevanhu ava kuchaitwa nechimbi-chimbi. Izvo zvinotevera kuputika kwemabhambu gumi nemapfumbamwe muKabul, uko kwakasiya vanhu makumi matanhatu nevana vafa uye vamwe mazana matatu vakakuvara.
Vanonetsekana nechirwere cheshuga zvikuru vanogara kumaruva vanoti vari kurwadzikana chaizvo nekunetsa kuri kuita mishonga yechirwere ichi yakaita semofomin pamwe nemajekiseni einsulin. Patricia Mudadigwa akashanyira dunhu rekudema ndokuti panyaya inotevera.
Chirwere cheshuga ndechimwe chezvirwere zvinoraramwa nazvo mazuva ose. Vane chirwere ichi vanofanirwa kumwa mapiritsi kana kusvibaya majekiseni sekutarwa kwazvinenge zvakaitwa navana chiremba. Varwere veshuga vanoti kushaikwa kwemishonga muzvipatara zviri pedyo navo zvehurumende pamwe nekushaikwa kwemari kumabhanga kwava kuisa upenyu hwavo parumana nzombe. Sangano Rediabetic Association of Zimbabwe rinoti murwere weshuga anoda mazana matatu nemadhora maviri mwedzi wega wega yekutenga mishonga. Amai Patience Musa vane chirwere ichi uye vanogara kudema kwaseke. Amai Musa vanoti nguva zhinji kirinika yavo yepadema inogara isina majekiseni eshuga, izvo zvokonzeresa dzimwe ndufu dzinogona kudzivirirwa.
Iri nyaya yeshuga, chirwere cheshuga chatonetsa, chiri kutotinetsa munyika muno. Kada kuenda dema ndiyo iri padhuze nesu, kuna ka hospital. Unopedzisira wakunzi enda kuna Harare hospital kana kuparire Nyatwa. Mari yacho yekukwira kuenda ikoko hauna. Ndopa unozopedzisira umwe munhu wadonha neshuga. Vamwe vari kudonha maraini mwachitofa, asi anga asingafanirwe kufa. Dai kuri kuti zvichiwanikwa munyika mune zvakareruka, mari iri kuwanikwa. Zvipatara zviine mushonga, hazvaitinetsa. Asi zvinezvi zvakutinetsa, inini ndikutoshupika kuti ndiendewo ndinotsvaga mumwe mushonga yacho. Handina, ndiri kungogara.
Amai Mavis Gonzo ndemumwe wevanhu vanonetsekana zvakare nechirwere cheshuga ichi. Amai Gonzo vanoti mishonga yeshuga iyi hainyanyowanikwa muzvipatara zvehurumende izvo zvine mutengo uri nani.
Medhaibhitis mwananguka, totoshaya kuti todini. Mishonga yacho haisi kuwanikwa muzvipatara zvepedyo izvi, nekuti iko zvinezvi uri kuona kushayikwa kwemari. Mari mumabhengi tinotoswera takamira, onzi uri kupiwa $200 pazuva. Asi kuti 200 yacho nainokwana here, une zvimwe zvinhu zvaunenge uchida kuti uite ukuri kudawo mushonga. Apa mushonga wacho naukanzi wawanikwa kuzvipatara izvozvo zvimwe zvinenge zvazonzi zvinawo pamwe zvekukumperi kure uku, unenge uchida mari.
Amai Gonzo vanotsutsumwawo nokusiyaniswa kunoitwa mitengo yezvinhu zvinofanirwa kudyiwa nevarwere veshuga neveruzhinji.
Asi vasingagwari zvinhu zvinei zvakachipa. Saka isusu toita sei? Ngavatione nyangwe iyo madhiringi chaiwo. Unoti ukapinda mushopu unoona dhiringi yevanhu vanogwara nechigwere chedhaibhitis iri kudhura, asi izvozvo dzizimafizi mamwaya anenge ari chini akachipa. Saka ngavationewo ipapo, hatina mari, zvinhu zviri kunetsa.
Mukuru weZimbabwe Diabetes Association Dr. John Mangwiro vanoti kunyange hazvo zvinhu zvakaomera veruzhinji muZimbabwe, varwere veshuga vanonyanya kutambura sezvo vachirarama nemishonga inonwiwa zuva nezuva uye ichitengwa nemari yakawanda kune veruzhinji vari kutambura munyika.
Ndii chirwere chediabetes ichi kuti chinyatsoongororwa, pane kuongororwa kunoda kuitwa sezvinhu zvatinoti glycosylated hemoglobin, handizivi kuti ndingazviti chii nechirungu, HbA1c. Zvirimo hazvo but zvichiri muprivate kunyanya, hazvimo mumazvipatara zvedu zvikuru zvevanhu izvi.
Vamangwiro vanoti pamusoro pemishonga inoda kutengwa, varwere veshuga havadyi zvese zvese, izvo zvinoita kuti vade mari yakawanda pamwedzi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi shuviro yeva nechirwere cheshuga ndeyekuti mitengo yemishonga yavo ideredzwe kana kuti hurumende itange chirongwa chekubhadharisa mitero kumakambani nevanotambira mari yakawanda kuitira kuti paumbwe homwe yediabetes levy. Mari iyi inozoshandiswa mukudzikisa mitengo yemishonga inoshandiswa nevane chirwere cheshuga. Ndakamirira Studio 7 kwaDema, ndini Patricia Mdadigwa.
Vatori venhau muZimbabwe vari kuramba vachishanda vachimbunyikidzwa zvisinei kuti nyika yave nemakore makumi matatu yaumba bumbiro. Tinodzokorora, nyika yave nemakore matatu yaumba bumbiro rinovapa kodzero dzekushanda vakasununguka. Vatori venhau pamwe nemasangano anovamiririra vanoti vachashandisa zuva reWorld Press Freedom Day mangwana kuyeuchidza hurumende kuti izadzikise zviri mubumbiro renyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau vakawanda vanoti kunyange hazvo paine zvimwe zvakanaka zvakaitika munyaya dzekutapwa kwenhau nemashandiro avo, pane zvizhinji zvisati zvagadziriswa, uye chikumbiro chavo ndechekuti dai hurumende yasunungura vatori venhau kuti vaite basa ravo pachena. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter vatavani mwoyo vanoti mutongo wakapiwa nedare Constitutional Court wekuti vatapi venhau havafaniri kusungirwa basa ravo chinhu chakanaka zvikuru.
Aiwa, takaona zvakare mataredu ezvimhosva achiti vanotapa nhau nekufambiswa kumashoko havafaniri kumbunyikidzwa kana vange vachiita basa ravo, inova inonzi criminal defamation. Vakasungunuka kuti vaite basa maererano nekuudzwa kunoitwa nebumbiro redu remutemo. Zvinhu zvakatikoshera.
Vanoti kunyange hazvo hurumende iri kupfuma kuti mitemo inobata mabasa ekuburiswa kwenhau nekufambiswa kwemashoko aienderana nezviri kuitika pari zvino zvinosuwisa kuti haisati yavandudza mitemo iyi kuti ifambira nebumbiro remutemo. Vanoti chishuo chavo ndechekuti dai mitemo yakaita seBroadcasting Services Act, Access to Information and Protection of Privacy Act nemimwe yabviswa.
Hurumende yakabvuma pekutanga kuti zvimutemo zvinotsikirira zvakaita seIPA neBroadcasting Services Act zviibve, nekuti hazvichakodzeri kunge zviri mumwaka wedu wekurarama. Uyezve tinoona kuti sehurumende payakazvimiririra iri kubvuma kuti tasaririra senyika, saka tofarwaisa musoro pamwe chete kuti tionesane pamwe chete kuti tobudirisa sei kufambiswa kwedu kwemashoko.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Pindai Dhuve anoti vatapi venhau vachiri kumbunyikidzwa munyika uye hurumende inofanira kutevedza zvayakavimbisa kuita mubumbiro remutemo.
Ini nikurudziro yangu ndeyekuti hurumende yava Mugabe pari zvino ichinyatso kusunungura vatori venhau namasaisai kuti vatori venhau vafambe vashande zvakanaka. Hatingodi kuti vangotaura chete vasingaiti.
Mumwe mutori wenhau Wendy Mperi anoti kunze kwemitembo inombunjukidza vatapi venhau, mioro yavo kana mashandiro avo haanawo kumira zvakanaka, izvo zvinoita kuti basa ravo riome. Munyori mukuru wesangano revatapi venhau reZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vanoti pane vatori venhau vakadzingwa mabasa kusvika pari zvino zvichitevera mutongo wedare repamusoro wekupa makambani mvumo yekudzinga vashandi mushure mekuva pachiziviso chemwedzi mitatu chete, asi vanoti chinonyanyotyisa inyaya yekuti hurumende yave kusunga vatapi venhau kunyange vanoshandira makambani ayo.
Chimwe chinotyisa ndechekuti unoona takuona kuti vanoshandira mapepa akarerekera kuhurumende ati public media vachisungwa ndozvimwe zvatinoti zvinofanirwa kuva nyaya inohlisa zvikuru, nokuti kana vosunga vanoti vatingati vakarerekera kwavari kuvamwewo zvavo vasina kurerekera ikoko. Chimwewo chisina kunaka chisiri kuitika ndechekuti mabasa aakupera.
VaGive Mochipere ava vanoona nezvezvirongwa pane penyuro yecommunity radio Harare vanoti imwe nyaya isingavafadze ndeyekuti hurumende haisati yapa maresinesi kunepfenyuro dzematunhu. Mhemberero idzi dzichaitwa mumusha weHigh Fruits muHarare mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sangano reAmnesty International muSouth Carolina muno muAmerica raparura chirongwa paFacebook cheukurudzira vanhu kuti vatsigire mhuri yemurwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika gore rapera vaitaidza mara. Sangano iri rokurudzira vanhu kuti vatorwe mufananidzo ine mashoko ainge akatakurwa nemunin'ina wavadzamara Dr. Patterson Dzamara pavakarohwa kuNational Sports Stadium musi wezuva rekuwana kuzvitonga kuzere ekuti vanhu vakasununguka asi munyika hamuna rugare uye vachibvunzawo kuti itai RP. VaPatterson Dzamara vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vasori nemapurisa mushure mekuratidzira uku. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Dzamara ava vanoti vari kufara nedanho ratorwa neAmnesty International kuSouth Carolina iri.
Ndaona iri danho rakanaka zvikuru. Kutanga vanhu ava ndivazive, handina ukama navo, asi vanhu vari kurumbira pamukaha, vanhu vari kurwira kodzero dzevanhu iri kumbunyikidzwa. Mune iri gwara vari kuumira neni pakurwisa kuti kuita maringe nemushayiko kwemukomo wangu chinova chinhu chinokurudzira. Ende chinhu chandinofunga kuti isu kunyanya maZimbabwe tinokwanisa kunge tichidzidza kubva kwachiri, nendaya yekuti pane vamwe vedu vanofunga ivo kuti zvakaitika izvi pada idambe kana kuti hazvikwanise kuitika kwaari. Naizvozvo vanovavo vachitarisa nyaya iyi nezvimwe zvinyika.
Asi muri kufarawo here vadzamara nekuferefetwa kuri kuitwa nyaya iyi nematikitivha nemapurisa?
Ini kubva pakutanga ndakagara ndareva kuti kabatsirwo kari kuitwa nyaya iyi namapurisa hakana kunge kari kundifadza, hakana kunge kari kutifadza maringe nekuti ivo mapurisa kubva pakatanga nyaya iyi vanotivo hapana chavati vati vabuda nacho, hapana kana yatingati lead kana umboo hune chekuita nekushaka kwemukomana kwavakakwanisa kutipa dudziro pamusoro pezvazvo. Izvi zvinhu zviri kutipawo kushungurudzika kukanyanyisisa uyezve zvinhu zviri kubva zvaitawo kuti isusu tisimbarare pakufundidzira kwedu nepakumira kwedu tichiti uku kuita kwezanupf hurumende yavo Mugabe inombunikidza vanhu neivo vemapurisa nevefamika zvesecurity emuzimbabwe.
Ava vangu vari Dr. Patson Dzamara vachitaura vari parunare muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvezuva revashandi kana kuti May Day. Panguva iyo vanhu vanoti havana mabasa nemari munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Tinokutambirai nemufaro watereri. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatinotaura newe chidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Tinokumbira zita renyu.
Zita rinonzi Mitogozisi. Mitogozisi Mutonga zavo. Tinotenda.
Tiudze kuti sei makapinda mubhizimisi yekugadzira dovi.
Takati tichipinda muno tikaona kuti vanogadzira dovi rinotapira. Tasangana nevanhu vanobva kuZimbabwe vakanetsekana zvikuru kuti dovi risingatapiri vanoriwana kupi. Ndozvakatipa pfungwa dzekuti tigadzire dovi iri.
Mune ruzivo here nezvekugadzira zvekudya izvi?
Kambani yedu inonzi NutriPack takatanga gore rakapera. Brand redu redovi rinonzi Bunnies. Zvakanyatsonyorwa kuti GMO free. Zvichireva kuti hatiwedzeri zvimwe zvisina utano. Tinovimba kuti kana vanhu vachidya vanofanirwa kudya zvinovaka muviri. Zvakaitika ndezvekuti tiri kuZimbabwe ndakadzidza kuUniversity of Zimbabwe. University of Zimbabwe ndakaita inonzi Food Science and Technology. Kasi nekufamba kwenguva zvakazoita ikonomi yedu takapinda panguva yakatiomei ndozvakatituma kutsuye kunoku. Tasvika kunoku tikati aiwa njere dzechikoro takapiwa kumusha ikaiti zvipame food kunoku. Ndomatakira takaita kunoku.
Ko nzungu dzacho dzinobva kupi nenzara iriko nenyaya yekuusanaya zvakanaka kwemvura?
Dovi ratiri kugadzira idovi rekuZimbabwe. Saka dzungu dzinouya kuno dzibva kumusha dzasvika kuno tokuya nenzira yatichitai kuya nayo kumusha tichiitira kuti panodzigawa vanofanirwa kuziva utano hunowanikwa kana tiri kuZimbabwe. Saka chikuru ndechekuti toda kuti vanhu vazive kuti muSouthern Africa kudya kwekuZimbabwe kwakakosha zvikuru. Pari zvino tichitaura tatastoka gore rakapera. Saka tatinadzo nzungu dzakati o drought yanongotibata izvizvi.
Mukupeta nyaya yedu pane chamunoda kuudza vechidiki here?
Vechidiki ndoda kuvazivisa kuti kunyange zvinhu zvikaoma sei Mwari vanotungamisa. Ngatisashayiwe tariro. Pari zvino kumusha zvinhu zvingaita kunge zvakaoma. Kati ndine chiso kuti mangwana yedu yakajeka. Isisu tinofanira kuramba takatarisa mberi. Tisatarise shure tichidzidza tichiendera mberi. Ndozvandinoda kudzidzisa vechidiki.
Tinotenda. Aiwa vaterere, nguva ndoyaita shoma. Tosangana zvekare mangwana. Ini ndini Chioniso Jani.
Aiwa, tinotenda zvikuru Chioniso. kokambo vanhu vatema kubva kuna mukanya Hurricane Hugo tafire nyika mapfumo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare
mari yoramba ichinetsa kuwana mumabhanga emunyika
vairayiridzi vanotadza kuwana mari dzavo dzemabhonasi sezvanga zvakavimbiswa nehurumende mukupera kwakubvumbi
vanorwara nechirwere cheshuga vanoti zvinhu zviri kuramba zvichivaomera sezvo vasina mari dzekutenga mishonga inodiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc
nheni wenyu blessing zulu ndokusiyai muina jonga namavelas muhlanganya uye munhau dzechirungu
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, May 2nd, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Jonga Kandemiri.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Yeah, our top stories this evening.
Zimbabwean workers say their future looks bleak as the government appears clueless about job creation.
This government has failed. We are where we are because of their policies. We are where we are because they failed. It's a government that does not even care for the citizens. A government that does not even respond to people's needs.
A leading economist has blamed the worsening cash crisis on inconsistent government policies.
The Minister of Indigenization also played a role in extending big money out of this country when he was threatening to close companies.
And some Zimbabwean women who arrived home Saturday after being abused in Kuwait have reunited with their families.
By yesterday, I had gone to the place where they were. I think about 6:30, all of them had gone back home. So we are going to try and follow up on Tuesday.
There's stories and much more coming up. Stay tuned.
Zimbabwean workers say their future looks bleak, saying the government appears clueless on job creation. In speeches to mark Labor Day, which is commemorated on the first day of May worldwide, some workers' groups in Zimbabwe said they are suffering due to the harsh economic environment in the country. This year's event held today at Rufaro Stadium was organized by government and labor organizations. Vice President Emmerson Mnangagwa told the crowd that Zimbabwe is trying all it can to improve the lives of workers.
Government has thus always been alive to the need to address the shortcomings of the legal frameworks with regards to the labor sphere. Since the period of independence in 1980, government has been concerned about the plight of the worker and has cumulatively and gradually introduced the landmark pieces of legislation for their welfare. The labor landscape was drastically transformed from the repeal of the obnoxious Master and Servant Act, the Native Juvenile Act, and the African Recruitment Act, to the amendments of the legislation such as the Industrial Act and the Minimum Wage Act, which laid down the minimum conditions of employment, introduced industrial holidays for all categories of workers without loss of wages. In addition, vacation.
That there was Vice President Emmerson Mnangagwa in Harare, but George Nkiwane, president of the Zimbabwe Congress of Trade Unions, said President Mugabe's government has no clue on how to create jobs in the country. First, he speaks with Studio 7's Gibbs Dube about the current state of workers in Zimbabwe.
I think it's very clear and it's common knowledge that we now consider about 10% of the working population. So it means 90% of the working population is in the informal sector or they are not doing anything at all.
So now what is going on? What happens from day one to the last day of the month for a Zimbabwean worker?
Honestly, this question is really dire. We don't even know what tomorrow holds for us as a worker. You go to work today, you don't even know whether your employer will say it comes back tomorrow or your contract will terminated. And so for some of us who are still going to work, you don't even know whether come back and be paid or you're going to be paid. So I mean, the situation is so really terrible. I mean, we are in a crisis as workers.
So what is the future of workers like, Mr. Kiwane?
I don't even have a word to describe it. Because you cannot call yourself a worker if you go to work and you're not paid. You go to work and you don't even know what tomorrow holds for you, like I said. You go to work, you don't even know where you have work to do. Because honestly, the market, whatever it is right now for a worker, you don't even know whether your product will be bought. I mean, this is a country in depression, and this is a country is about more than 90% of unemployed workers. I mean, it's a dire situation, and you can't even describe it. There is no worker to talk about right now.
Can government actually rectify this kind of situation?
This government has failed. We are where we are because of their policies. We are where we are because they failed. It's a government that does not even care for the citizens. A government that doesn't even respond to people's needs. A government that is truly not on what to do right now.
That was George Nkiwane, ZCTU president, speaking with Studio 7's Gibbs Dube from Harare.
A leading economist has blamed the worsening cash crisis on inconsistent government policies and urged the government to reform to attract investment. The cash crunch has forced the banks to drastically reduce withdrawal limits, and thousands have been queuing outside banks for hours. Central Bank Chief John Mangujga says the long queues at the banks were an indication of the rise in demand for the United States dollar, as it has substituted all other currencies such as the rand, the pound and the euro, which were in use at the introduction of the multi-currency system in 2000. A senior advisor to the government and University of Zimbabwe economic lecturer, Gift Mugano, tells Studio 7's Blessing Zulu that government must embrace change.
What is happening is that we are a dollarized economy. We are using the US dollars. We don't have options to print money. So if you don't print money, the sources of money under this environment is through exports. You have to export a lot of goods, then you receive money, which is income from exports. If you don't export, you also get money through foreign direct investment. The third form of income for an economy which is using multiple currencies is remittances from the diaspora. You also get money through aid. The money which you get from people who are going to give you money, like IMF, World Bank. So those are four sources of money for Zimbabwe. So if you look at the exports, for example, we aren't exporting much. Our exports are going down every year, year in, year out. As a matter of fact, our imports are two times our exports, which means we are externalizing money. We have become a tin economy, or a warehouse economy. So instead of bringing back money into the economy for circulation, we are sending out money. When it comes to foreign direct investments, I'm sure you appreciate Blessing. The Minister of Indigenization also played a role in extending back money out of this country when he was threatening to close companies, because that on its own created panicking within the international community, and you then have capital flight. So under the normal environment where you don't have an option to print money, foreign banks becomes the lender of last resort, because they have an opportunity of getting money from abroad, like the Barclays, the Standard Bank. They can get money from their own sister companies outside. So if they are threatened to be closed, they will not have the opportunity of getting money, because they also be holding back to avoid the risk. The cash crisis is manifested because of the threat to close companies and also perpetuating increase in imports at the expense of exports.
So is there a short-term measure to try and address this crisis?
The short-term measure, I think what the president said is a good move in the right direction, where he actually made the pronouncement on the direction on indigenization, saying, I think what he was saying in short was that there's no company going to be closed. It's kind of boosting confidence, and that on its own, in my view, will create an opportunity for kind of stability.
That was University of Zimbabwe economics lecturer Gift Mugano, who is also a senior government advisor, speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Harare. In another development, the Progressive Teachers Union of Zimbabwe says its members are likely to stay away from work tomorrow when schools open, following the government's failure to pay the delayed 2015 bonuses. The government had promised to pay the bonuses on Saturday, but failed to deliver owing to the current harsh economic environment in the country that has caused slow revenue inflows into the national fiscus. PTUZ General Secretary Raymond Majongwe tells Studio 7 teachers are upset about the latest development, and as a result, some of them have even failed to send children to school due to lack of money.
Apparently, the sad, stark reality is that we did not get our bonuses, and there was not even a single thread of explanation from anybody. It basically became speculative, and as usual, they want to use the social media to basically make us prisoners of hope. We are being made second-class citizens because after they have paid all their beloved sons and daughters, whom they respect and fear, now that it has come to the turn of the teachers, they have now ignored. They have not even communicated with us.
Are you going to engage the government over this issue?
Yes, definitely we will engage the government. But we are also sending a very clear call to all teachers that from the third, we must not do anything because government must honestly respect us. It is very unfair, very unfortunate, very uncouth for government to start behaving in the manner that it is doing. It is quite unbelievable and cruel to say that at the time when they gave all the other civil servants, the money was withdrawable from the banks. Now that it is our turn, our salaries that we got paid on the 26th, we can't retrieve them from the bank. Yet they expect us to be turning for duty on the 3rd of May, and we believe it is cruel, it is heartless, and it is criminal for government to conduct their business in the manner that they are doing.
That was Raymond Majongwe of the Progressive Teachers Union of Zimbabwe on the line with Studio 7 from Harare. State officials were not reachable for comment.
Parliamentarian Priscilla Musiairambui says the 32 women and girls who were repatriated back to Harare Saturday have now been assisted to return to their families following a brief stay at a shelter where they were offered medical and psychological counselling. Musiairambui says she will be tabling the issue in Parliament on the next sitting to ensure that government takes full responsibility of trafficked citizens in future. Musiairambui further said she visited the women and girls yesterday alongside Musasa project staff who will be doing the follow-up work after the workers' holiday.
By yesterday, I had gone to the place where they were. I think about 6:30, all of them had gone back home. So we are going to try and follow up by Tuesday just to see whether they arrived well, and whether any of them have safety problems, because as you may know, there may be different situations. Some of them would be coming from broken homes, and we are not sure whether the reception is going to be okay. Some of them were married, and we don't know what the situation is going to be with their husband. So tomorrow we'll be trying to bring such a project, trying to follow up each of the young women to see whether they have traveled okay and whether they would need any support system.
Are you going to take this matter up in Parliament?
Oh, definitely. I am still so angry. I need to let out because I am still angry with government. I think there are many things that government should have done, and I'm holding fire until I raise those things formally with government. But yeah, I think there are many things that government could have done. One, to make sure that these girls don't go and are not seen in terms of helping those girls when they were there. It is not our business as Parliament to be doing repatriation. That to be forced to do that is an indication of the level of greed that is in our government. That somebody, an individual, to fundraise and fund this is an indictment on government. But that awaits Parliament. And trust me, there is going to be a lot of frank, brutal conversations in that house.
That was MDCN lawmaker Priscilla Musiairambui speaking with Studio 7 from Harare.
Meanwhile, Zimbabweans have castigated the government for failing to provide jobs and protect its people, saying this has forced some of them to go to several countries to seek greener pastures where they sometimes work in horrendous conditions, like 32 women who returned home from Kuwait on Saturday. Our correspondent Ivan Chifera has more from Harare.
Ordinary people, experts and some opposition parties told Studio 7 that poverty levels in Zimbabwe have reached alarming proportions, and this is forcing people to do anything in an effort to eke out a living. Movement for Democratic Change Secretary General Douglas Monzora said in that process Zimbabweans ended up being taken advantage of by unscrupulous people, like what happened to the 32 women who were enslaved and sexually abused in Kuwait.
There is no employment in this country. There are no means of livelihood. So they go out of this country in order to look for employment because they are desperate. This desperation was created by ZANU-PF. It was created by President Robert Mugabe. We know that during the election campaigns, ZANU-PF promised 2.2 million jobs for the people of Zimbabwe. No single job has been created. And as a result, we have these women who are running away from poverty to try to find greener pastures, and they fall prey to exploitation.
He said Zimbabweans would not be traveling abroad in search of jobs if Mr. Mugabe and his party had fulfilled their promise to provide 2.2 million jobs in the run-up to the 2013 general elections won by ZANU-PF. Economic commentator Masimba Buchera said while people were supposed to carefully consider job offers in foreign countries, locals were in such a desperate situation that they could take an offer anyway. He said it was worrying that government was failing to discharge its mandate of protecting citizens at home and abroad. Harare resident Memory Mbondia also said it was said that locals were abused and treated like slaves in other countries because the government was failing to provide jobs. She claimed that government was responsible for all the serious problems Zimbabweans find themselves in, and said she believed the situation was more serious than what is being reported.
We cannot celebrate for just a handful of women who have come back. How about the rest who are there? What is the condition they are living in? Who's catering for their needs?
Another Harare resident, Denford Ngadziwore, was equally angry with the government's failure to create employment for citizens. He said human trafficking syndicates were taking advantage of Zimbabweans' desperate situation to recruit and market them abroad.
This is a desperate move by the Zimbabwean to seek survival. And ZANU-PF and Robert Mugabe, they are responsible for those disabilities that happened in Kuwait. And the only way forward for us Zimbabweans is for ZANU-PF and Mugabe to apologize to Zimbabweans.
Employers Confederation of Zimbabwe President Josephat Kawema told workers at an International Workers' Day event in Harare on Sunday that in as much as industry wanted to employ people, it can no longer do so as it was almost dead and buried. Kawema said as a result, most people were poor and hungry.
It's an international issue. When you're hungry, you end up doing anything, including a lot of stupid things.
But for another Harare resident, Yvonne Musarurwa, some people in Zimbabwe are surviving in worse conditions than those in Kuwait. She said it was puzzling that the government had allowed commercial sex workers to operate freely while criminalizing street vending. A total of 32 Zimbabwean women that had been trafficked to Kuwait were brought home by a parliamentary delegation led by National Assembly Speaker Jacob Mudenda. They were welcomed at the airport by several government ministers, including Foreign Affairs Minister Simbarashe Mbengegui, who said the government was committed in protecting its citizens at home and abroad. Mbengegui made the comments despite the fact that his government had failed to pay for travel costs for all the 32 women back to Harare. He admitted that the International Organization for Migration had bought air tickets for 25 women, while a Zimbabwean businessman paid for the remainder.
We had been undertaking discussions with the International Organization for Migration relating to resources to bring back all our women. These discussions have now been concluded, and that we are going to bring back all our women who want to come back.
Welcoming the women home on Saturday, Labor and Social Services Minister Priska Mfumira said they will receive the necessary state assistance.
They have a safe home where they are all going to be provided with all the necessary facilities.
The Zimbabwean women who returned home are among 200 that were trafficked to Kuwait in Middle East, where they were promised good jobs, only to be turned into commercial sex workers and forced to do menial jobs. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Ivan Chifera.
You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
We are broadcasting on 909 Metom Wave and on the 4930
5940 and 15460 shortwave frequencies.
On the internet, find us at www.studio7news.com.
You can also text us at 001-202-465-0318.
Coming up,
high cost of diabetes drugs threatens the lives of thousands of Zimbabweans.
And in sports, is embattled Dynamo's coach George Da Silva still in charge?
Stay tuned.
But first, a look at regional and international news.
U.S. Republican presidential candidate Donald Trump says the United States cannot, quote, continue to allow China to rape our country as he pressed his campaign pledging to reset America's relationship with the world. Tuesday's primary in Indiana is seen as a key contest in the race to become the Republican nominee for the November election.
Diabetic patients, especially those living in rural Zimbabwe, are finding it difficult to access drugs such as metformin, gliadenine, and insulin injections. And the ongoing cash shortages have worsened the problem. Our correspondent Patricia Mudadigwa reports.
Sugar diabetes is a chronic disease affecting millions of people in the world, including Zimbabweans. If diagnosed, one has to take specific tablets or inject themselves with drugs for the rest of their lives. Those living with diabetes in Zimbabwe are complaining that public hospitals that usually sell the diabetes drugs at cheaper prices usually are out of stock. They told Studio 7 that living with diabetes in Zimbabwe has become a curse due to the high cost associated with the condition. The Diabetic Association of Zimbabwe said a survey they carried out indicates that a diabetic patient needs at least $302 a month for drugs and other related costs. George Yasanyika, a diabetic patient in the Mine Seke communal lands, Mashonaland East Province, said accessing the required medicine has become a challenge.
I am a type 2 diabetic patient, but lately I've been having problems in accessing the drugs, that is metformin or insulin. They are not there in our local hospitals. You know, it is difficult for me, you know, without medical aid to buy them, maybe in pharmacies or to go to big hospitals to access them. It's just difficult and expensive.
Dr. John Mangwiro, president of Zimbabwe Diabetic Association, said their members are struggling to survive. Mangwiro said even the sugar testing equipment used at most public hospitals is backward.
Diabetes screening services, you know, one should understand what's there and what's not there. Nowadays, the gold standard is what we call HbA1c. This is what other international people are using to really screen to know who is diabetic and who is not. That one in Zimbabwe is a new thing. It's coming and it's mainly concentrated in private now. The government has had some movement and with some machines donated by the Zimbabwe Diabetic Association. Some central hospitals have those.
Mangwiro added that because diabetes is a lifelong condition, patients should be helped to access the necessary medication.
Yeah, strips are just like the glucometers. They are not readily available in abundance. Yes, you look for them, you find them. But at times, the prohibition is the cost. They are not there in large quantities. And I mean, at times, they run short in hospitals. At one time, we're calculating, we find that each diabetic needs about $302 per month to survive. And most Zimbabweans are getting much less than that.
Diabetic patients said they are hoping that the government will listen to their plight and ensure that diabetic medicines are given for free, just like HIV and AIDS drugs. The association said a number of those living with the condition end up losing their legs or side. The association also confirmed that those living in rural areas have to travel to their nearest towns to access the drugs. International Diabetes Federation Atlas 2005 puts diabetic statistics at about 10% of the 14 million Zimbabweans. Reporting for Studio 7 in Dema, this is Patricia Mdadigwa.
Now we hand you over to Chiwaniso Jani on the Youth Forum. It's time to engage.
Hello, Zimbabwe. This is Chiwaniso Jani, your host for Time to Engage. Joining us today, we have Dr. Thomas Mtali, Knowledge Director for Africa Building Capacity Foundation. Hello, Doctor.
Hello. It's a pleasure to join you, Chiwaniso. How are you doing?
I'm fine, thank you. What is this Capacity Development Forum about? How can the youth benefit from this Capacity Development Forum?
So this is the Capacity Development Forum. Basically what it is bringing together various actors and players on the continent to discuss and look at the achievements around capacity building that has taken place over the period of time, and also to reflect on the key challenges in terms of capacity that still remain, especially in as far as the development challenges of the continent is concerned. This particular one, the third Capacity Development Forum, is focused more on how we can build capacity towards the continent's economic and social transformation.
What is your vision in building the youth?
That's actually a very important question. We are actually in the process of devising our next strategic plan. One of the key aspects that we have highlighted in there is how to create jobs for the youth. And when we're talking of creating jobs, not just having them employed, but also creating entrepreneurship that helps them to be employers. Because you and me will agree that part of the migration challenges that we're seeing with people even sinking in the Mediterranean Sea, moving across from the continent to other parts of the world, are really in search of greener pastures, because the continent cannot effectively support its youth in giving them the jobs that they need. So we have a lot more people that are being trained, but they're not matching with the kind of spaces or jobs that the private sector is coming up with.
How does Zimbabwe hope to assist to help the youth?
If you're looking at the entrepreneurship base, for example, Zimbabwe is making the case the need for a lot more indigenization. The idea is that if more youth, more locals are involved in the wealth creation of the country. One of the development challenges is youth unemployment. And so what we are trying to address as one of the aspects is how do we get various partners and governments, including the donor community, to make commitments to say how do we build the capacity of our youth so that they are relevant for the kind of environment that we are living in, that they are relevant to contribute to the sustainable development goals, relevant to contribute to Agenda 2063, and that they are part and parcel of the development agenda of the country. Because they are in majority, at the same time, they are the ones that are not really in the driving seat of this whole thing. So it is an important forum, because then it begins to make the important players to recognize that there's a missing link here.
And that was Dr. Thomas, Knowledge Director of Africa Capacity Building Foundation. And I am Chiwaniso Jani, your host for Time to Engage.
Thank you very much, Chiwaniso.
And in sports news, after 7 years, Dynamo's dominance over Caps United is over. But still, Dimbare coach Paolo Jorge Silva maintains he is still in charge. Our reporter Michael Cariati gives us the story.
Caps United fans went wild after a 71st-minute goal from Dominic Chungwa gave the Green Machine a 1-0 win over their bitter rivals Dynamos, ending a 7-year winless streak against their neighbors. The Green Machine last beat Dynamos in 2009 when Lloyd Shitembwe was the team's coach, and this time around, Shitembwe is back in the driving seat and was delighted for breaking the jinx after many coaches have come and gone without success.
I feel good, but I thought Dynamos gave us a very good fight. It was never easy, but at the end of the day, I'm happy for the boys, a short, great tenacity.
One of the Green Machine fans, Paul Mandire, thinks the former Cup Kings deserve to win by a wider margin than the narrow 1-0 scoreline.
The jinx has to be broken. Caps look more organized, and we deserved even more.
Both Captain Method Mwanjali and Adford Gutu, who are out on bail facing charges of attempted murder and malicious injury to property, featured in the Capes United lineup and gave a good show. Gutu says he never thought of what happened off the field last week after a talk with Tembe, who helped him to concentrate on the task on the field of play.
He's a great coach. You know, coming from the situation that I spoke to him, you know, in my mind, in football, whatever happened from my mind, he was speaking to me in the training so that I can concentrate on this game.
Silva maintains that he's still in his job. However, information that is filtering through is to the effect that Dynamos have held a meeting with former coach Tondela Indiraya with the view of roping him in as the new Dynamos head coach. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Michael Kariati.
Thank you, Michael. Remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk when our host will be discussing about Workers' Day. This is Jonga Kandemiri, leaving you with Ntungamili Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, wishing you a pleasant evening and a very good night and a happy Workers' Day.
Siyabonga Jonga lo mavelazi lichona njani mtwakazomuhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 ngonkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzimisele ukulungisisa indubo ezibhekane lezisebenzi.
Kule zizathu eziningi ezibangela ukuthi imali isibele lapha eZimbabwe. Into enkulu kakhulu yikuthi sithenga izinto emazweni eziningi kakhulu uwedlula ezithengisayo thina. Sekusitsho ukuthi izimali zethu ezikhona lapha elizweni ziyazindluthwata.
Ukusilela kwemali kuqhubeka kusiba kubi elizweni, izisebenzi zisehluleka ukuthatha iholo lazo emabhanga. Kwezemidlalo liqhubekela phambili lidlala kakuhle iqembu le-FC Platinum kumidlalo ye-Castlelaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukusilela kwemali kuqhubeka kusiba kubi elizweni jikelele njalo izisebenzi eziningi zehlulekile ukuthatha iholo lazo emabhanga ngempelaviki. Abanye abathunyelwe imali izihlobo labangane nge-Western Union kanye le-MoneyGram labo bathi bayehluleka ukuyithatha. Udubo lolu luqale kumaviki amathathu edluleyo njalo luqhubeka lusiba lubi lanxa uhulumende ebethembise ukuluqeda ngokuletha imali elizweni ivela kwamanye amazwe. Ingcweti kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera uthi imbangela emqoka ikuthi eleZimbabwe liphila ngokuthenga kwamanye amazwe. Lona lingathengisi lutho ngalokho imali yonke iyaphuma elizweni.
Kule zizathu eziningi ezibangela ukuthi imali isibele lapha eZimbabwe. Into enkulu kakhulu yikuthi sithenga izinto emazweni eziningi kakhulu uwedlula ezithengisayo thina. Sekusitsho ukuthi izimali zethu ezikhona lapha elizweni ziyazindluthwana. Okwesibili ukuthi asila ezingathi ngama-balance of payment support. So sitsho ukuthi i-cash esiyifunayo iyabe ingekho. Ama-banks kumele nxa sithenga into emazweni, ama-banks kumele atransfer i-cash abalayo ukuze bathenge izimota, ukuze bathenge ama-fridge lokunye esingaba sikufuna. Labo ababambe i-cash abanjengama-supermarket baludubo njalo lokuthi ngezinye izikhathi abafaki izimali zabo kuma-banks kodwa into enkulu kakhulu yile ukuthi sithenga izinto eziningi kakhulu ukwedlula esizithengisayo thina. I-deficit yethu import export up to about 3 billion. So njenge-economy, small economy, ziyabe sizibheda nxa kuyukuthi i-cash iyafunakala ngobuningi bayo.
Uhulumende uke wakhuluma ngokuthi selethe imali elizweni vela kwamanye amazwe, akukabi lomahluko yini?
Kuthatha isikhathi sibili ukuthi izimali lezo zibuye. Bona njengami le RPZ izamile sibili ukuthi izanceda ama-banks. Bakhuluma khathesi le African Development Bank, le Import and Export Bank, bezama ukuthi bezuze izimali ezingasebenza lapha elizweni ukuthi kube le-cash. Kodwa nxa ukhangele uzabona ukuthi kuthatha isikhathi ukuthi into lezi zenzakale. Okunye esingabeka ithemba kiko ukuthi khathesi igwayi sekuqalisa ukuthi silithengise lapha eZimbabwe. So engxenye ngokuthengiseka kwegwayi kuzaba lo mahluko, kodwa lakho kuthatha isikhathi. So engxenye ekupheleni kwenyanga leyo kumbe ekuqaliseni kwenyanga ezayo kuzaqalisa ukuthi kube lo mehluko.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare. Kunjalo nje abazali bathi abantwababo balakho ukungayi esikolo ekuvulweni kwazo kusasa ngoba bengakenelisi ukuthola imali yama-school fees emabhanga. Abanye njalo bathi abantwababo kabasoze baye esikolo njengendlela yokukhonona ngomthetho kahulumende omutsha obabamba ngamandla ukuthi bakhonze iflegi yeZimbabwe. Ababalisi lawo bayawusola kakhulu lomthetho. Kodwa umphathintambo wezemfundo yaphansi umnumzana Lazarus Dokora utshele ababalisi emhlanganweni weZimta namhla eVictoria Falls ukuthi abangavumelani lomthetho lo bakhululekile ukuthi bawuphikise emthethwandaba. Abamasonto achiyeneyo kobulawayo kanye labazali abaningi bathi abantwababo kabasoze baye esikolo kusasa. Siqhume umfundisi uSeni Spanda.
Abantwana bengayi kusasa ekuseni esikolo ngenxa yokuthi uminister ubaba uDogore ulokhu eqhubekela phambili ngohlelo lwakhe lokuthi abantwana benze izifungo njalo bakhonze iflegi yeZimbabwe. Thina bese sikhulumeke lamatitshala njalo kulamanye amabandla alezikolo anjengabo DICC or President in Christ bebezele bahle bathi labo abasoze bavume ukuthi kwenziwe izikolo zabo. Ngakho hayi, siyathemba njalo siyakhuthaza abazali kusasa ukuthi abantwana ekuseni kabahlale phansi kudlule lolu hlelo kutshengisele uhulumende ukuthi abantu abavumelani lakho lokho. Siyakwazi ukuthi kuqhubekela phambili bazafuna ukuthi ngelanga langelanga kube kusenziwa lolu hlelo. Ngakho thina njalo siyakhuthaza abazali nabantwana ukuthi bengabi yingxenye yakho lokhu ngoba lilungelo labo ngaphansi kwesisekelo sombuso ukuthi nxa bengavumelani lolutho bengabi yingxenye yakho nokho.
Lithi bengayi esikolo kusasa abantwana bazaze behambe nini ngolwesithathu?
Thina besithi behambe ngolwesithathu kodwa nxa singamani sonke ukuhamba ezikolo ngolwesibili kuyabe kuyisibonakaliso njalo kuyabe kuyinkulumo esegcekeni. Sikhuluma lohulumende ukuthi asithokozeleli ukuthi bebambe abantu ngamandla ukuthi benze izinqumo lokuthi njalo bakhonze iflegi yeZimbabwe. Amalanga la amane la alandelayo kulilungelo lomzali ukuthi abhale incwadi, abhalele uheadmaster, abhalele amatishala ukuba yena umntanakhe kasoze abe yingxenye yokuba akhonze iflegi eZimbabwe. Lokuba njalo kasoze athathe isifungo ebanjwa ngamandla.
Iyona imali yama-school fees liyayithola yini emabhanga lapha? Sizwa kuthiwa iyasilela imali.
Akula mali emabhanga ongayikhipha. Bekuyimdwendwe abantu bemile bedinga izimali, ayikho. Ngakho ngoludubo olukhona. Njalo kwesibili, amatitshala wona la esikhuluma ngawo okumele ukuthi abe yiwo asebenzayo efundisa abantu abethu kaholiswanga nguhulumeni. Lokhu kuyindaba enkulu kakhulu okumele ukuthi ngabe thwana uba kudogoro ukhangela yona leyo ndaba kunokuthi aqine ngento engalamsebenzi.
Umnumzana uSeni Sibanda ngumfundisi sixoxelaye ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa uthi uhulumende uzimisele ukulungisisa inhlupho izisebenzi ezibhekane lazo. Umnangagwa wethu le amazwi la namuhla emkhosini wokunanza ilanga lezisebenzi eleWorkers Day eHarare. Abenhlanganiso yezisebenzi iZCTU bananze lelilanga izolo kwathi abenhlanganiso ehamele kubandla leZANU-PF abeZFTU babe lomkhosi wanamuhla lo umnangagwa akhulume kuwo. Kubika uMavis Gama.
Bekukhulunywa ngalizwi linye abenhlanganiso ezinze kulomkhosi phansi kwesihloko esithi Growing the Economy Through a Shared Vision and Creating Sustainable Employment, okubalisa ye-International Labour Organizations, ILO, umqondisi wayo emahofisini ommeli wayo eZimbabwe, unkosikazi Hupilong Pororo, ekhumbuza uhulumende ukuba amalungelo esebenzi kungamalungelo oluntu. Bebebalutshwana kakhulu abaze emkhosini walamhlanje, njalo kusobala ukuba kungabe ZANU-PF bodwa ababuyileyo bethwelwe ngamabhasi. Ungenwe ngobe ngumhlonitshwa kiwo umsekeli kamongameli uMnumzana Emerson Mnangagwa, abaphathintambo ababalisa owezemidlalo uMnumzana Makhosini Hlongwane, owezabelo uMnumzana Sevia Kasukwere, umphathintambo wedolobha leHarare emahofisini kamongameli unkosikazi Miriam Chikukwa, kanye lezisebenzi ezeyamele kuZANU-PF ezeZFTU. UZulu belibaziswa ngabahlabeleli wokubalisa iMbareji Murenga Kwaya, uJapreza kanye loSulumani Chimbethu. Baqale ngokufola besuka eGulf Complex edolobheni ukuya enkundleni yeRufaro, amapholisa ebakhaphile okube yinto eyehluke kulokho okwenzakale kuweZCTU oqhutshwe izolo ngelanga uqobo lesebenzi emhlabeni jikelele lika 1 Nkwenkwenzi owenzelwe enkundleni yeGwanzura emzini weHighfields eHarare njengenhlala yenza. OweZCTU wona wenziwe phansi kwesihloko esithi Defending Workers' Rights, Our Prerogative. Ngelinye lamaqembu abelibazisa uZulu lawo ngesikhathi uZulu obekhona embuthanweni lo wokunanza amalungelo esebenzi umhlaba wonke. Abethule imbiko kulomkhosi batshengise ukukhathazeka phezu kwesimo somnotho osekubangele ukuphuma kwabaningi elizweni besiyadinga okungabaphilisa kwamanye amazwe, abanye begcina sebegqilazwa njengalokho okwehlele abesifazane abaningi abaye kwele Kuwait. Umkhokheli wenhlanganiso yabaqhatshi ye-Employers Confederation of Zimbabwe, MCOS, uMnumzana Josephat Kawema, utshele intatheli zindaba ukuba akula ngenye indlela uZulu angaziphilisa ngayo ngaphandle kokuya kwamanye amazwe.
Okunye esingakhuluma ngakho ukuthi khona umuntu ubona ngani kungcono ukuthi ayezama angawuzama, ngoba lapha vele kusahlaleke. Asithi sodwa eZimbabwe, I'm sure libona abantu abaningi avele e-Mediterranean bezwa kubo North Africa babekwazi ukuthi more than 50% chances abasoze bafike e-Europe bayaphelela emfuleni. Lalapha eZimbabwe ngezwa abantu bevuma, abanye babekwazi ama-conditions ngale, but babona ngani kungcono ukuthi bayezama ngale ukuthi bangathola inoto, ngoba lapha vela kusela abantu abangayenza imisebenzi ayitholakali.
Kwasekelwa ngokhokhela inhlanganiso emela izifundi zemakolijini ze-university iZimbabwe National Students Union, ZINASU, uMnumzana Alistair Funye.
I-revolution it's all about we radicalize abantu bethu, sikhohlwe ngama-political differences ukuthi mina mvela u-MDC, mvela kumabambo, mvela u-PDP, but sonke sikufunayo asiphusheleni uthi Robert Mugabe lohulumende wakhe ehambe, and khonokho awusoze kumkhiphe kuphela nge-election, but uzamkhipha ngokuthi siqale sihamba even emgwaqweni ema-streetini, siclaima sihambe iparliament siyabatshela ukuthi khona u-bring back our 15 billion, njenge-15 billion yanjani eyanyamalalayo, but singabonakala silokhu sihlezi kusenzakala into ezinjalo. 2018 i-confidence yangkhona ukuthi uzaphuma yiphi thina sehlule ukuclaima imali engayi 15 billion engabe i-budget eZimbabwe for 4 years.
Umkhokeli wenhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, Zichia, unkosikazi Lawrence Banda, uthi kubuhlungu sekwehlele uZulu weZimbabwe ikakhulu abesifazane ngenxa yokuswela imisebenzi.
Thina besikhangelela ukuthi kumunicipality kube le ndlela zokuxoxisana lezokuregulator umsebenzi wama-informal economy workers, ukuthi abantu abazisebenzayo, omama bethu thina sikhula babe lama-license ababe siyawathatha kovuntu bawabhadalela umnyaka wonke bese besebenza. I-council ithole imali. Khathesi lobu ubugwelegwele bokuthi nsuku zonke kuyathathwa imali ebantwini kuthiwa ngama-levies, umpholisa we-council abuye azothatha i-levy kwabathengisayo, akula order. Njalo kwekhulisa kakhulu i-corruption elizweni lakithi. So esikucelayo yi-order. Asifuni ukube siphiwe imithetho ngabantu abangela order. Uhulumende nama-council abaqale babe le-order ukwenzela ukuthi baphe imithetho ebalulekileyo kwi-informal economy.
Kwasekelwa ngomela isigaba seMathebeleland North edale lePhalamende unkosikazi Lwazisi Banda osole uhulumende we-ZANU-PF ngalesi simo somnotho.
Ikakhulu ngikhangikhangele obomama, omama bebalohlupho kakhulu emakhaya. Abantwana abaye ezikolweni, omama abazithweleyo ezibhedlela akusela imithi yokuthi bekwanisa ukuthi nxa uzithwele, kudala ukuthi nxa uzithwele of usenziwa everything, amakhotoni ulo wathola ezibhedlela ngithi. But khathesi nxa uzithwele ngumama uyahamba uthwele ikhotoni ulo yakho. Ngathi i-economy nale khona vele ayisela lukuphathisa kwabomama. Into ekhaya mina ngokwami mina ngowami umbono, uZulu kumele asukume njengoba kuzoba lokhetho oluza 2018, kumele behambe beyeregister kuvota, sihambe nini siyevota ngokuningi. Engxa mhlawumbe yiko kungasisiza ukubana umkhonomi wethu.
Okuyinto esekelwe njalo nguNobhala Jikelele enhlanganisweni ye-ZCTU, uMnumzana Jafet Moyo, otshela intatheli zindaba ukuba kungumlando kahulumende ukunakekela izizalwane zakhe.
Loba nje abantu abaqhatshayo kungabaqhatshi. Abantu abaqhatshayo ngama-employers ngesilungu singathi ngabaqhatshi, yibo abanikazi bamakampani. Kodwa ukuthi abe le kampani ukhangela ke ukuthi lapha emfaka khona imali yami, ikampani yami lapha i-operatela khona kunjani elizweni. Nxa ilizwe lingamanga kakuhle ke abaqhatshi kabatholakali. Imbangela ukuthi abaqhatshi bengatholakali ukuthi phakathi kwelizwe akumanga kakuhle. Phakathi kwelizwe kulomuntu obusayo, obusayo kulohulumende phela. Uhulumende lo ule political party ekhona. Ngokubona kwethu uhulumende nguye obangela udubo esiphakathi kilo. Uhulumende lo ngwe party yipi? Ngwe ZANU. Ngokubona kwethu ibandla leZANU yile eli responsible ngodubo esikilo.
Lanxa bebenxusiwe abakuhulumende kulo mkhosi abazihluphanga ukuza kiwo iziphathamandla enhlanganisweni ezehlukeneyo zikhala ngohulumende ukuba lokhe esehluleka ukunakekela abantu elizweni beqhubeka begunyulwa mihla yemihla. UZulu ube libaziswa ngabahlabeleli okubalisa uPort Famopo, Extra Hot kanye lekhwaya yeZCTU. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live talk namuhla sikhangela ukunanzwa kwelanga lezisebenzi ele Workers Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni elingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Isinothi umnumzana Donald Trump okhokhelayo kulabo abadinga ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli weMelika ubikwa engahle athole amavoti okuthi amele leli bandla enganqoba uSenator Ted Cruz e-Indiana kukhetho lwakusasa. Ngakucelela ama-Democrats zindala zombili esigabeni sinye phakathi kukankosikazi Hillary Clinton lomnumzana Bernie Sanders. Indlovu zibikwa zizinyamazana ezinika izwekazi leAfrika isithunzi kodwa ukuzingelwa kwazo okungekho emthethweni sokuzifake engozini yokuthabalala. Abo kulondolozwa kwenyamazana zendle bathi balithemba lokuthi zilakho ukulondolozeka. Lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu oqhutshelwe kwele Kenya ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Izakhamizi zakoBulawayo sezamukele inyathelo lamalunga amabili edale lePhalamende athi azakhweza udaba lokuthi uhulumende ahlawule ingxenye yentengo yegazi ukuze wonke umuntu olidingayo alifinyelele athi ukwenqatshelwa intengo ephezulu. Kubika uNothando Sibanda.
Ababili laba uDr. Ruth Labote owebandla leMDCT lomnumzana Dexter Nduna omele iChegudu West owezanu PF bathi kuyadingeka ukuthi uhulumende ahlawule ingxenye ngoba intengo yegazi iphezulu kakhulu okwenza iningi lingenelisi ukulitholala lapho lisengozini enkulu. Inhlanganiso edinga njalo igcine igazi, iNational Blood Services of Zimbabwe, ithi lanxa leli gazi ingalithengi, idinga imali eningi yokusebenzisa lapho isiyalidinga ukulihlola kanye lokuligcina konke okulendleko enkulu. Isakhamuzi uNkosikazi Sinqobile Mathema uthi kudingeka ukuthi ugatsha lwezempilakahle le-NBSZ bavumelane indlela ezakwenza uZulu athole igazi, ikakhulu abangela mali, abathembe ukwelatshwa ezibhedlela zikahulumende.
Abaningi abadinga igazi ikakhulu ngabaye bengene kuzingozi zomgwaqo and abantu bakhona bayabe sebelifuna ngaso naleso sikhathi igazi. And okunye okubangela ingozi zemgwaqo, okunye imigwaqo yethu yona le engalungiswa i-government yethu.
Osakhulayo u-Amanda Ndlovu opha igazi uthi leli linyathelo elihle lokuthi abephalamende bavuse lolu daba ngoba livele lithengiselwani igazi bona belipha mahala.
Nambonani ukuthi akukho right ukuthi babathengise igazi because bona nxa belithatha ebantwini balithatha mahara, abantu balinika mahara, so akukho right ukuthi bona basebelithengisa. I don't think kufe ukuthi umuntu nxa esedinga igazi nawa wadonate aliswele because ingxaki yabe ngelamali vele ama-circumstances angikhona abe ngamnika i-chance naleyo ukuthi akwanise ukuthola imali yangikhona yokuthenga igazi, so kuyabe kungekho fair ngoba yena wakwanika igazi before.
Umongikazi uNkosikazi Progress Dube uthi liqiniso ukuthi kulezigulane ezibhubha ngenxa yokwehlulwa yintengo yegazi ephezulu. Laloba kukhona bangakwenza ezibhedlela kodwa lapho sokudingakala igazi labo basuka baphelelwe ngoba bangeke balithole kwenye indawo ngaphandle kwe-NBSZ lapho elithengiswa khona.
Igazi liyadula kakhulu ngoba laba abalilungisayo babe belitshela ukuthi izinto zakhona abazisebenzisayo ukuthi balihlole ukuthi baze balilungise lifanele ukuthi lingene emzimbeni womuntu. Izinto zakhona ziyadura, so labo bagcina sebesithi nxa sebelithengisa balithengise ngentengo ephezulu. Sikhangelela ukuthi mhlawumbe uhulumende angenelise ukuthi abantu bathole igazi, mhlawumbe uhulumende ingenele ikwanise ukuthi bephulele intengo yona leyo yegazi ngoba lapho kuyabe sokusitsho impilo yomuntu.
Osakhulayo umnumzana Makhosonke Nyathi uthi kuvele kungumlandu wePhalamende ukuthwala izikhalazo zabantu, kungakho ulethemba lokuthi uhulumende uzalalela alungise lolu daba.
Kulinyathelo elihle sibili ukuthi ama-members of parliament lawa akhulume ngentengo yegazi. Abantu abaningi abalayo imali njalo kunzima ukuthi bathole uncedo lapho sebegula. Lanxa kuzwisiseka ukuthi i-blood services idinga imali yokusebenza kanye lokugcina leli gazi okubiza imali eningi. Limali kayiphume kuhulumende hatshi kuZulu.
Unkosazana Anna Mpofu uthi limfundiso iqhakathekile ngoba okwakhathesi NBSZ isiphathela inhlelo zayo ingakhulumisani loZulu ngaphandle kwabantwana bezikolo kuphela.
So abantu laba abakhankasela udingi igazi ababuyikithi thina ma-youth and so bengabuyikithi thina ma-youth thina abanye asikwazi ngakho so asingeke siphonge ukudonetha igazi singakwazi ngakho khonokho sithi singakwazi ngakho khonokho futhi abasi-involve entweni eziningi like sihlala sibabona bebhoda ezikoleni bebhoda ezikoleni but then lokhuyana abakwenza ngesikhathi 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 abakwenzi like all the time
i-NBSZ idla nxa igazi leli lithengiswa lapho onika igazi idona Osike wapha igazi okwedlula ichumi elidinga kumbe oyimuli yakhe uyalithola mahala abameli laba bakhalaza njalo ukuthi siphila siphi isibedlela ezigabeni zonke zelizwe sibe lendawo okuthathwa igazi njalo uZulu athole imfundiso ngokuqhakatheka kokupha igazi phose ingcenye yegazi lonke elitholwa yiNBSZ i40% iya kubo mama ababelethayo Kuthi eliseleyo lisetshenziswa kulabo abayabe belimele engozini zomgwaqo kanye labalomkhuhlane we-anemia. Amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika agoqela iZambia leBotswana kathengisa igazi ngoba ohulumende bawo bebhadala yonke indleko kuthi amanye amazwe agoqela iSouth Africa ayalithengisela izibhedlela. Amanye anjengeNamibia asebenzisa indlela lapho okuhlawula khona uhulumende kanye lezibhedlela bephathisana. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo lamhlanje liqhubekela phambili litshaya eziwayo iqembu le-FC Platinum kumidlalo ye-Kasluga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu le-FC Platinum lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokuba likhuphule inani lalo lemiklomelo la kwelishumi lambili ngokunqoba eliwenze iqembu leNgezi Platinum nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni iBaobab. Ohlohlele iqembu le-FC Platinum nguWalter Musona njalo limpumela itsho ukuba abafana bakaNomen Mabheza sebenelise ukunqoba kuyo yonke imidlalo emine asebeyidlale kwisigaba se-PSL lonyaka. Kundawo yesibili engalaneni yemiklomelo kuhlezi iqembu le-Capes United. Lona ele miklomelo elichumi njalo elichayele Dynamos nge-1 kanyange sonto enkundleni yeRuvaro. Abalandeli bomdlalo wenguqu balinde ukuba bebone ukuba iqembu le-Dynamos lizathatha nyathelo bani ngomqeqeshi walo uPaulo Jorge Silva njengoba bekule nkulumo phambilini kwalo mdlalo ethi uphiwe umthwalo ukuba enqobe emidlalweni emithathu ilandelana okugoqela lawo umdlalo wangesonto. Iqembu le-Hawma lihlezi kundawo yesithathu lile miklomelo yi-92. Njalo ngemgqibelo linqobe le-triangle ngethukanya enkundleni eluvivi kobulawayo. Kundawo yesine kuleqembu le-Highlanders lona ile miklomelo yisikhombisa okulinani lilingana lelamaqembu abalisayo le-Chicken Inn ele-ZPC Kariba kanye lele-triangle. Abafana be-Highlanders babe ngujiki lobhanqa 1-1 leqembu lebulawayo City ngemva kokuvumela iqembu likamasipala wakobulawayo ukuba lihlohle sekusele imizuzwana ukuba umdlalo ufike komlindi uyacina. Ekhuluma ngemva komdlalo ukapteni weqembu le-Highlanders uFelix Chindungwe uthe kuvele akukho lula ukudlala la maqembu adlala ekubulawayo njengabo.
Yes, ukhoche abantu ukuthi khona abantu ukuthi siwe nge-last minute abone i-concentration that kufanele ibe ngayo isikhathi sonke. But that is in the sense of food. Into esinayo sibe yazi ukuthi izinto bayazilokhu last minute uresela champion bese bathi angikhoseswe kakhulu. But I think the progress is going to coach us in terms of thinking. Yama, sekuthi ibhola layo kwathi ibhola lenjani. Ndama local jazi yokozi bekwazi ukuthi ndawo yamafiti yafunga sometimes.
Kundawo yethu bamnembili kule qembu le-Harare City lona ile miklomelo yisithupha kuthi ngaphansi kwalo kulamaqembu amane yale miklomelo emine njalo la angagoqela eleNgezi Platinum, eleCholocho, eleChapungu kanye leDynamos. Umdlalo ophakathi kwamaqembu ahlezi ngaphansi kwengalane iBotha Strikers leMtare City uphele iqembu leMtare City linqobe nge-1 kanye enkundleni eMandaba namhla emini. Ohlohlele iqembu leMtare City nguSam Msimbu sekusele imizuzu elichumi ukuba umdlalo uphele. Limpumela itsho ukuba leli qembu selile miklomelo emithathu njalo lihlezi kwindawo yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane kuthi emsileni kule qembu leBotha Strikers lona elingela ngitsho lowodwa umklomelo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekela imsebenzi yakho emibuzo felejili.
ulendaba sikhulume ngehlonipho. Awuli hlongandlebe. Ah, hey Blume. Isala kuje.
Sibona ngomo.
Kanti hlongandlebe.
Usifelethe.
Isala kuje.
Sibona ngomo.
Wena hlongandlebe.
Usifelethe.
Isala kutshelwa iqembo letanga phansi behlabela ke kamnandi besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Bahlabela ke kamnandi laba bafana, sizaba labo khonapha emsakazweni kunsukwana ezilandelayo. Thokoza omuhle kwaneloko lamhlanje oluvalelisayo nguntungameli Nkomo, libe lobusuku obuhle.